izuva raikurudzira kurwirwa kworusununguko munyika yoga yoga. Saka tinoti nazvineiko zvinhu zvatiri kutaura kudai, chinonzi rusununguko chii hazvaireva kungopidigura hurumende dzakaiswa neupambe pfumi hwavachena chete. Zvaireva kuti kubvisa upambe pfumi hwavachena tounza rusununguko nemitemo yerudzi rutema noutongi hwejekerere hunosarudzwa navanhu. Zvino iyo iyi chinangwa ichochi hachisati chasvika gedyegedyegedye kuti chinge chiri chinonzi Africa yasununguka.
Sei madaro, Dr. Zembe?
Nokuda kwokuti nhasi uno tiri kuona kuti nyika zhinji dzomuAfrica dziri kutongwa noutongi hwechidzvanyiriri hwevanhu vorudzi dzomuAfrica. Nyange tikatarisa muno muZimbabwe tiri kuona zvino kuti nhamo yashura mari yerudzi rwemuAfrica rwedu rwechitema rwaparara. Ruri kuparara nenhamo yokushayiwa mabasa, nhamo yokushayiwa mishonga, nhamo yokushayiwa zvoufumi hwenyika, nhamo yokushayiwa zvipatara, nhamo yokushayiwa kunyari dzidzo dzavana muzvikoro noutano, zvose zviri kuramba zvichishayikwa nevanhu vatema muZimbabwe. Saka naizvozvo Africa Day iri kuyeudzirazve zvakare rudzi rwese rweZimbabwe nerwomuAfrica kuti tirambe tichingorwira rusununguko, kodzero dzavanhu noutongi hwakasununguka hwejekerere.
Pane vari kuchema kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo Africa iri kutorerwa upfumi hwayo zvikuru nenyika dzekumawirira nedzekumabvazuva idzi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Tiri kubirwa pfuma yedu iko zvino yezvicherwa. Tiri kubirwa pfuma kana yomaindastiri imomo nedzinyika dzakaita sana Russia, China nana France, nendava yekuti nyika idzodzi idzi dzava kuuya zvekuita zvakamboitwa naidzo dzinyika idzi dzokumavirira. Saka hapana chanakira rudzi rweAfrica. Ruri kutoitwa varombo nenyaya yavava vauya zvekupamba vachiita zvekupa mbwire mbwire kana kuti zvokuunza uori hwoutongi hwoudzvanyiriri. Saka dzine dzisinei nekodzero dzevana vomuAfrica.